chokwadi chiripo jongani chekuti tiri panguva yakaoma, gohwo harina kufamba zvakanaka. Kwatinoshanda isusu, kwatinenge tine atinoti mabasa atinobata neveruzhinji, tinoona gohwo risina kufamba zvakanaka, chibage hachina kukwanisa kusvika, zvichireva izvo kuti rino richava gore renzara. Tinoona zvakare zvichiratidza kuti vanhu vachaita nguva yakati rebei yavanenge vasina chokubata cheuviri. Uyezve nemazera aunozviita kuti kana mvura isina kunaya zvakanaka, zvinorevawo futizve kuti even nemombe nezvifuwo zvedu zvinoshaya mvura, saka tine tarisiro yekuti pachava nekutambudzika kwakanyanya. Asi chimwe chatazonyanya kuona chiri kunyakutibata seOxfam nyaya yekuti chiri mumaguta. Makore saya taiziva zvara chionika kumaruzevha kana mvura yatadza kunaya, asi nenyaya dzekuoma kwakaita nyika nekuoma kwakaita upenyu muZimbabwe, tiri kuona vanhu vari mumaguta zvakare vachitotarisa kuti vachada kubatsirwa nezvokudya, kunyanya sei vanhu vechikadzi. Saka tiri kutoona kuti panogona kuita dambudziko gurusa kana vanhu vakazobatsirwa.
Tiri kuonawo masangano akaita seUnited Nations vatotanga kusimudza mureza wekuti vanokwanisa kubatsira vekunze vakwanise kubatsira, vachiti vanoda mari inoita $234 million. Zvingabatsira zvakadii kana vari kukumbirwa mari vakanga vakwanisa kubatsira United Nations?
Zvinobatsira zvikurusa nenyaya yekuti isusu tinoshandawo pamwe chete neUnited Nations. Pachikumbiro chakaitwa ichi takatochinyora tiri pamwe tikawirirana kuti takaona mari yakada kudaro, zvinobatsira asi hazvigadzirise dambudziko remunyika, nokuti dambudziko ratinaro rakakurisa. Kunotodiwa kuti dai zvaigona takwanisa kuwedzera pauwandu hwemari iri kudiwa iyoyo.
Takaonawo muzinda weAmerica muZimbabwe uchizivisawo zvakare kuti wabatsira nemari inoita $15 million. Uwandu ihwohwo hwakawedzerana neUnited Nations, hamuoni here zvichibatsira?
Zvinobatsira zvikurusa. Tinoda kutenda hurumende yeAmerica yapindira zvikurusa munyaya yeZimbabwe ichibatsira neuwandu hwemari yakadaro. Gore negore hurumende yeAmerica tinoiziva ichipindira zvinhu zvaoma munyika. Saka tiri kuona ichiendera mberi nekumira pamwe nevagari vemuZimbabwe ichibatsira.
Totarisawo kudivi rehurumende, muri kuonawo iri kuitawo zvakadii? Tichiona kuti masangano akazvimirira ari kubuda pachena mukupema, hurumende hatisati tanzwawo kuti zvakamira sei.
Jonga nyaya inoitika ndeyekuti kazhinji kacho flash appeal kuti idaidzirwe semadaidzirwo ayaitwa neUnited Nations kazhinji kazhinji tinoziva kuti hurumende inenge yapabvumiro kuti zviitike. Saka tisingazozivi vose vanhu vanenge vachishanda hedu tiri patinenge tichishandira tisingakwanisi kutaura takamirira hurumende, asi tatoziva nechekuti pabasa ratiri kuita tiri kuwana rutsigiro nehurumende kuti mari ikwanise kuuya. Tisingachazivivo isusu kuti hurumende iyo pachayo inenge yaunganidzawo pakadii.